hatina kukwanisa kunge tichipinda murongwa hwakaitwa nehurumende sesangano renomirira wadzidzisi wose wekumaruwa. Nekunyunyuta kwatina kwokwose takaona zvakakodzera kuti tiproteste kuti tisawanike tichapinda mumhemberero idzi, nekuti dzinongova mhemberero dzakarongwa nehurumende dzekuda kuvharana maziso. Asi isu matambudziko atokusangana nawo sevarairidzi vokumamisha ari kubva zvekuhurumende nowa inoda kuti ipemberere tiri pamwe chete. Saka isu takaronga sesangano reroad chazinyeno Zimbabwe kuti tiite mhemberero dzedu, asi mhemberero dzedu ndedzeri kucherechedza kushungurudzwa kwese kwatiri kuitwa sevarairidzi maererano nezvedzidzo muno munyika, uye tichange tichidzidzira nomusi womugovera kugwanda kumateberan south.
Sei makasarudza nzvimbo yegwanda?
Takasarudza nzvimbo yegwanda nokuona kuti varairidzi vazhinji wekugwanda wanowandiwo varikwanika vari panguva yakaomarara zvikuru mumararamiro avo, uye vachimbunyikidzwa zvikuru mune zvese zvavanoita. Saka takasarudza kuti aiwa isusu tinoenda ikoko kwakaoma kwachone tonosangana nevamwe varairidzi vose ukoko, uye nevamwe varairidzi vese vomumaruwa wakati vachanga vachikwanisa kunge vachisvika panzvimbo yatichaitira mhemberero idzi.
Zvamuri kutarisirwa kuita pazuva iri nderipi?
Tichange tichikurukura nevarairidzi vomumaruwa tiri ikoko, ndo urongwa hukuru. Chakurukura toronja gwaro redu, uyezve toronga tiri pamwe chete kuti tingazvifambisa sei munguva yakaomarara kudai.